Jeremia, chitsauko chemakumi mana nesere. Pamusoro peMoabhu: zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, Mwari waIsraeri, ine nhamo Nebho, nokuti ichaparadzwa. Kiriataimi ichanyadziswa uye ichakundwa, nhare dzichanyadziswa uye dzichaparadzwa. Moabhu haichazorumbidzwizve muHeshibhoni. Varume vacharangana nezvokuwa kwaro vachiti, “Uyai tiparadze rudzi urwo.” Newewo iwe Madhimeni uchati mwiro, munondo uchakutevera. Inzwai kuchema kunobva kuHoronaimi, kuchema kwokukoromorwa nokuparadzwa kukuru. Moabhu ichaputswa, navana varo vacharidza mhere. Vachakwira nomukwidza weRuhiti vachichema zvikuru pakuenda kwavo pamateru enzira yokuHoronaimi, kuchema kwokurwadziwa pamusoro pokuparadza kunonzwika. Tizai, mhanyai noupenyu hwenyu, mufanane negwenzi riri mugwenga. Sezvo muchivimba namabasa enyu nepfuma yenyu, nemiwo muchatapwa, uye neKemoshi ichaenda kuutapwa pamwe chete navaprista namachinda ayo. Muparadzi acharwa namaguta ose ose, uye hapana guta richapunyuka. Mupata uchaparadzwa, uye mutunhu wakakwirira uchaparadzwa, nokuti Jehovha azvitaura. Isai munyu pamusoro peMoabhu, nokuti ichaparadzwa. Maguta ayo achava matongo, asina achazogaramo. Ngaatukwe uyo anobata basa raJehovha asina hanya. Ngaatukwe uyo anodzora munondo wake pakuteura ropa. Moabhu anga ane zororo kubvira pauduku hwake, sewaini yasarira mumasese, isina kudirwa kubva muno mumwe mudziyo ichiiswa muno mumwe. Haana kuenda kuutapwa, saka anongotapira sezvaakanga ari, uye kunhuhwira kwake hakuna kushanduka. Asi mazuva anouya, ndizvo zvinotaura Jehovha, andichatuma varume vanodurura zvinobva mumudziyo, uye vachadururira pasi. Vachasiya midziyo isina chinhu uye vagoputsa midziyo yake. Ipapo Moabhu achanyadziswa neKemoshi sokunyadziswa kwakaitwa imba yaIsraeri pavakavimba neBheteri. Ungataura sei uchiti tiri mhare, varume vakatsunga muhondo? Moabhu ichaparadzwa, uye maguta ayo achapindirwa nechisimba. Majaya ake akaisvonaka achaburukira kundourayiwa, ndizvo zvinotaura mambo ane zita rinonzi Jehovha Wamasimba Ose. Kuwa kweMoabhu kwava pedyo, njodzi yayo ichasvika nokukurumidza. Ichemei imi mose mugere makaipoteredza, vose vanoziva mukurumbira wayo. Muti, yavhunika seiko tsvimbo yakasimba, wavhunika seiko mudonzvo wakaisvonaka? Burukai pakukudzwa kwenyu mugare pavhu rakaoma, imi vagari vomwanasikana weDhibhoni, nokuti iye anoparadza Moabhu achauya kuzokurwisai uye akuparadza maguta enyu akakomberedzwa. Mirai panzira mutarire, imi vagari vemuAroeri. Bvunzai murume ari kutiza nomukadzi apunyuka, uvabvunze kuti, chii chaitika? Moabhu yanyadziswa nokuti yaparadzwa. Ungudzai uye muridze mhere, zvizivisei paArinoni kuti Moabhu yaparadzwa. Kutonga kwasvika kumutunhu wakakwirira kuHoroni neJahaza neMefaati, kuDhibhoni neNebho neBheti Dhibhirataimu, kuKiriataimu neBheti Gamuri neBheti Meoni, kuKerioti neBhozira, nokumaguta ose eMoabhu ari kure neari pedyo. Runyanga rweMoabhu rwagurwa, ruoko rwake rwavhunika, ndizvo zvinotaura Jehovha. Itai kuti adhakwe, nokuti iye azvidza Jehovha. Regai Moabhu aumburuke mumarutsi ake. Ngaave chinhu chinosekwa. Ko, Israeri haana kuva chinhu chinosekwa nemi here? Ko, akabatwa ari pakati pembavha here, zvamunodzungudza musoro wenyu muchimushora pose pamunotaura nezvake? Siyai maguta enyu mundogara pakati pamatombo, imi mugere muMoabhu. Itai senjiva inovaka dendere rayo pamuromo webako. Takanzwa nezvokuzvikudza kweMoabhu, manyawi nokudada kwavo kukuru, uye kuzvikudza kwakanyanya, kuzvikudza kwavo nokuzvitutumadza namanyawi emwoyo wayo. Ndinoziva kusindimara kwayo, asi hakuna maturo, ndizvo zvinotaura Jehovha, uye kuzvikudza kwake kuzhinji hakuna zvakunoreva. Naizvozvo ndinoungudza pamusoro peMoabhu nokuda kweMoabhu yose. Ndinodanidzira, ndinochema varume veKiri Hareseti, ndinokuchema sokuchema kunoita Jazeri. Haiwa imi mazambiringa eGibhima, matavi enyu akatandavara kundosvika kugungwa, akandosvika kugungwa reJazeri. Muparadzi awira pamichero yako yaibva namazambiringa, mufaro nokufarisisa zvaenda zvabva muminda yemichero nomuminda yeMoabhu. Ndagumisa kuyerera kwewaini inobva pazvisviniro, hakuna achazvitsika achidanidzira nomufaro. Kunyange pano kudanidzira hakusi kudanidzira kwomufaro, inzwi rokuchema kwavo rinokwira richibva kuHeshibhoni kusvikira kuErieri neJahazi, kubva kuZoari kusvikira kuHoronaimi neEgirati Sherishiya. Nokuti kunyange nemvura dzeNimirimi dzapwa, ndichaisa magumo muMoabhu kuna avo vanopa zvipiriso panzvimbo dzakakwirira uye vanopisira zvinonhuhwira kuna vamwari vavo, ndizvo zvinotaura Jehovha. Saka mwoyo wangu unorira senyere pamusoro peMoabhu, unorira senyere pamusoro pavarume veKiri Hareseti. Pfuma yavakawana yapera, musoro mumwe nomumwe wakaveurwa, uye ndebvu dzose dzakagurirwa, ruoko rumwe norumwe rwakagurwa, uye zviuno zvose zvakafukidzwa namasaga. Pamusoro pamatenga ose eMoabhu napazvivara hakuna chiriko kunze kwokuchema, nokuti ndaputsa Moabhu sedenda risina anorinda, ndizvo zvinotaura Jehovha. Akoromorwa sei, vaungudza sei! Hoyo Moabhu afuratira nokuda kwokunyadziswa. Moabhu yava chinhu chinosekwa, chinhu chinonyangadza kuna vose vakaipoteredza. Zvanzi naJehovha: tarirai, achabhururuka segondo rakatambanudzira mapapiro aro pamusoro peMoabhu. Kerioti ichatapwa uye nhare dzichatorwa. Pazuva iro mwoyo yemhare dzeMoabhu ichafanana nomwoyo womukadzi ari kurwadziwa. Moabhu ichaparadzwa serudzi, nokuti yakazvidza Jehovha. Kutya negomba nomusungo zvakakumirirai, imi vanhu veMoabhu, ndizvo zvinotaura Jehovha. Ani naani achatiza njodzi iyi achawira mugomba, ani naani achakwira achibuda mugomba achabatwa mumusungo, nokuti ndichauyisa pamusoro peMoabhu gore rokurangwa kwake, ndizvo zvinotaura Jehovha. Mumumvuri weHeshibhoni, vatizi vanomirapo vasina simba, nokuti moto wabuda uchibva kuHeshibhoni. Murazvo pakati peSihoni unopisa huma dzaMoabhu, misoro yavanozvikudza vemheremhere. Une nhamo iwe Moabhu, vanhu veKemoshi vaparara, vanakomana vako vakaendeswa kuutapwa navanasikana vako muutapwa. Kunyange zvakadaro, ndichadzosazve pfuma yeMoabhu pamazuva anouya, ndizvo zvinotaura Jehovha. Pano ndipo panogumira kutongwa kweMoabhu.